kutsanana ndechekuti ndingangoti vanhu vangoziva kuti pabundiro remutemo renyika rezimbabwe prosecutor general anokwanisa kumiswa basa napresident kwete kudzimba zvaaitwa nhasi kuitwa yaino suspension kuti ambodzimbomira basa tichiongorora kuti uri kurikwanisa here basa rao kana kuti hausikurikwanisa izvozvo zvinoitika chiti kana vejudicial service commission vanenge vaina chief justice vakanga vaite pfungwa yekuti pane chakati nechakati pamwe chakakomplainwa nevanhu chingada kuti chimboongororwa kana vazvitarisa vakaona kunge zvinenge zvataurwa zvinenge zvakakosha vanorikumbira president kuti imbomisai munhu uyu basa paite tribunal inozoongorora kuti anofanira kuramba ari pabasa here kana kuti asa basa saka I think zviri paviri pari kutambwa politics zvokuti pamwe iyoyo reguva hapana nyaya yaanenge ambonzi akapara ingori nyaya yekuti ava vamunangagwa vakatadza kudhila necorruption pavakatora power paipa vakatorera vamugabe masimba saka izvezvi zvinofunga zvikusasaspendwa kuda kuti president vaende kuelection vachiti ivo uyu munhu aita paita nyaya dzecorruption kudzinyatsotongwa
tiri kunzwa nyaya dzavari kupomerwa dzimwe dzinonzi dzinosanganisira nyaya yekuti vari kutadza kupomera vanhu vane mhosva vanenge vachizivikana kunzi vane mhosva ibasa ravo here rokuti vange vachisunga vanhu kana kusungisa vanhu
haye kupomera ikotadza kuti vari kuvapomera hapana nyaya yavaroda kuvapa ndo zvandirikufunga kuti pamwe kumaada kutamba navo nekuti prosecutor general haasi iye anosunga vanhu basa rekusunga vanhu vanenge vakabara mhosva rinoitwa nemapurisa mapurisa akasunga oita kuvheya vheya nyaya vozobudisa gwaro rezveumbohwa naro rinonzi muchirungu docket rinenge rine evidence yekuti munhu uyu tamusunga izvi neizvi ndo zvataongorora rochizoendeswa kwaiye uyo anonzi prosecutor general prosecutor general anozotarisa zvatarwa nemapurisa zvaizvo oona kuti pane here nyaya yekuti ndiendese munhu kucourt nekuti pamutemo haangonzi munhu wese asunga anofanira kunotongwa saka prosecutor general handisi kuona kuti nyaya yacho yavari kuti haanga asingarisi nyaya kumacourt ndedzipi vanofanira kutaura kuti neyakati 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 asi vanhu vezimbabwe ngavazveka kuti uyu reigobaanga anosunga vanhu vese vatiri kuziva vakasarawo ndavamunangagwa vane uori hwakakura zvisingaiti